Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu gunyana 20, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri veNamibia neSouth Africa vokurudzira America kuti ibvise zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe kumusangano weUnited Nations General Assembly. Asi vanopikisa vanoti vatungamiri apa vanofanira kuudza Zimbabwe chokwadi kuti kutonga nedemo hakupe kuti zvirango izvi zvibviswe. Tine hurukuro na meya weMasvingo anova mudiki pane vamwe vose vari kutungamira maguta. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kuno kuNew York kumusangano weUnited Nations General Assembly vatanga kupinda mune mimwe misangano nhasi. Mutori wedu wenhau Ivan Zininga anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapinda mumusangano uri kuitwa kumucheto wemusangano mukuru wakanangana nekuruka mazano nekugadzirira kana nyika yatarisana nedambudziko rezvirwere zvemukondombera nezvimwe zvinopararira zvakanyanya kana kuti high level meeting on pandemic prevention preparedness response. Vachitaura pamusangano uyu vamunangagwa vati
the toll of HIV and COVID-19 pandemics continues to result in loss of human life.
Akakonzerwa nezvirwere zveshura matongo zvakaita seHIV uye chirwere chedzivamupengo cheCOVID-19 ari kuramba achipa kuti vanhu vafe uye ari kukanganisawo nyaya dzezveupfumi. Asi mushure meCOVID-19 Zimbabwe yakatora matanho akasimba ekugadzirisa zvinhu munyaya dzezveutano uye kurukawo mazano ekurwisa zvirwere zvakadai kana zvikatanga kupararira mune ramangwana.
Vamunangagwa vatiwo
globally there is need to have collaborative surveillance and access to countermeasures and emergency coordination between and among countries. Zimbabwe continues to work with regional and global partners.
Pasi rose, zvakakosha kuti tiite mushandira pamwe kurwisa zvirwere. Zimbabwe iri kushanda nenyika dzakawanda kuti ideredze matambudziko ekupararira kwezvirwere zvemukondombera. Zvakakoshawo kuti tidzidze kubva kuzvirwere zvakapararira makore adarika kuitira kuti tikwanise kugara takagadzirira mune ramangwana.
Mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vapindawo mumusangano uyu vati wakakosha zvikuru kuZimbabwe.
Tesu senyika seZimbabwe takaisa chitsidzo tinotoriwo kuno kuNew York seCivil Society kwatiri kupindawo musangano iwowo mukuru tichipawo yambidzo kuhurumende dzedu kuti aiwa kuti tigadzirise matambudziko ezveutano ndokunge senyika taisa mari yedu isusu kubva kumabhajeti yedu kumabasa ezveutano.
Vatiwo
chinhu chikuru chatiri kutarisira isusu seZimbabwe ndechekuti zvisungo zvinoitwa kuUnited Nations ngazvirege kuva zvisungo zvemasignature kwete. Masignature aya anenge aiswa nemukuru wenyika kana kuti mutungamiriri wenyika anofanirwa kuti vana veZimbabwe vange vachiona sanduko yezvitsidzo zvinenge zvaitwa nemutungamiri wenyika.
Vamwe vatungamiri vapinda mumusangano uyu vanosanganisira vaCyril Ramaphosa vekuSouth Africa, Amai Samia Suluhu veku Tanzania, va William Ruto veku Kenya, va Alain Besset veku Switzerland, va Rodrigo Chavez Robles veku Costa Rica nevamwe. Zvichakadaro mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vari kutarisirwawo kutaura kumusangano we United Nations General Assembly mangwana. Asi sechave chigariro, musoro wetsuro kushaya nyanga, pasiro seri chaona kuti muZimbabwe hamuna kubatana. Vamwe vatsigiri vezanu PF vakaita sava Jones Musara vabva kuCanada, vauyawo kuzotsigira vamunangagwa.
Sezvinonge tikakwese kwese kunoenda President Mnangagwa mufaro bedzi bedzi nekuti vanhu vanofarira kuona president wavo seprasa president anoshanda asina nzvimbo kana munhu waanosiya. Saka kubva pavangosvika vamunangagwa muAmerica zvuro wakava mufaro wakanyanya.
Asi vamwe vakaita sava David Siya Mupondo vanoti vanenge vachiratidzira nemusi wemugovera vachitsutsumwa nematongero avamunangagwa.
Urongwa hwekuratidzira hwave padanho repamusoro zvese zvinodiwa kunge zvichiitika zvichigadzirirwa zvavepo, madates nepekusangana zvavepo. Vanhu vari kusangana kuNew York, Manhattan, panzvimbo yatinogara tichisangana uye tichiratidzira. Tiri kusangana nemusi wemugovera 23 September nenguva dza 10 o'clock.
Dingindira regore rino rinoti Rebuilding Trust and Reigniting Global Solidarity, uye rakanangana nekuumba kuvimbika pamwe nekumutsiridza kubatana kwepasi rose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Zvichakadaro, mutungamiri wenyika yeNamibia vaHage Hein Gob nemutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vabatana kumusangano weUnited Nations General Assembly uyu kukurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe zvibviswe. Asi mashoko evatungamiri vaviri ava akonzera gakava munyika. Godwin Mangujga anotipanyaya inotevera.
Mumashoko avo kuUnited Nations General Assembly nasi, vaHein Gob vati zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nedzimwe nyika neAmerica zvinofanira kubviswa.
Namibia appeals to the United States of America to remove the Republic of Cuba from the list of state sponsors.
Namibia iri kukumbira America kuti ibvise zvirango zvakatemerwa Cuba. Zvirango zvakatemerwawo Zimbabwe neVenezuela zvinofanira kubviswa sezvo zviri kukanganisa nyika idzi kuti dzizadzikise zviga zveUnited Nations.
Awa ndiwo mashoko akataurwawo nezuro navaRamaphosa.
The sanctions that are also being applied against South Africa's neighbor, Zimbabwe, should also be lifted as they are imposed.
Zvirango zvakatemerwa Zimbabwe zvinofanira kubviswa nekuti zviri kutambudza veruzhinji muZimbabwe nekukonzera matambudziko munyika dzakavakidzana nayo dzakaita seSouth Africa.
Asi mutauri webato guru rinopikisa munyika reZimbabwe Citizens Coalition for Change vaPromise Mukwananzi vaudza Studio 7 kuti dambudziko reZimbabwe harisi rezvirango asi kuti nyaya yekuita sarudzo dzisina kujeka.
Kana ndo nyaya inode ichitaurwa nekutariswa navaRamaphosa kuti Zimbabwe ikwanise kusarudza vatungamiriri vayo vainoda pachena.
Izvi zvatsinirwa nevanoongorora magariro evanhu vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reZimbabwe Network for Social Justice vatendai Ruben Mbofana avo vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana nemashoko avaRamaphosa.
Ngavaudze vamunangagwa nehurumende yavo kuti ndo vari kutadza kutonga kwavo nedemo, ndo kubiridzira sarudzo, ndo zviri kuita kuti zvinhu zvemuZimbabwe zvisagadzikane.
Vati Sadik AU Komesa nemamwe masangano akaongorora sarudzo idzi akabuda pachena kuti hadzina kuitwa zvakanaka uye zvinonetsa kuti zvirango zvibviswe. Mukuru musangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesairo Anyavati nyaya yesarudzo dzakachena yakatoenderwa kuhondo.
Dambudziko ratinaro muno muZimbabwe guru inyaya yekuti sarudzo dzinoitwa sei. So zviri kutaurwa navaRamaphosa vari kutaura zvinhu zvavasingazivi. Kana vasina chokutaura about Zimbabwe, vaRamaphosa ngavavhare muromo wavo.
Tinogamuchira nemufaro ende tinoramba tichitenda solidarity yatinowana from other countries edu, tichitenda zvikuru president South Africa nezvavakataura izvozvo kuti muzvirango zvokumi zvakaisirwa Zimbabwe zvinofanirwa kubviswa.
Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko mubato rezano PF vafarai marapira vatiwo vanofara kuti South Africa neZimbabwe dzinomuono wakafanana panyaya yezvirango.
Tinoatenda.
VaRamaphosa vakataurawo nyaya yekuti vari kushushikana nenyaya yekupidigurwa kwedzimwe hurumende nemauto muAfrica. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dziri kuti kusaita sarudzo dzakachena kunopawo kuti mauto agume apidigura hurumende. VaRamaphosa ndiwo mumwe wevatungamiri vemuAfrica vatatu chete vakaenda kuZimbabwe pakutora mhiko kwavamunangagwa mushure mesarudzo dziri kunzi nevakawanda hadzina kufambiswa zvakanaka. Musi wa25 Gunyana 2019, SADC yakaita chisungo chekukurudzira America neEU kuti dzibvise zvirango zvakatemerwa Zimbabwe. Asi vehurumende yeAmerica vanoti zvirango hazvina kutemerwa nyika sezvo ichibvumidzwa kutengeserana nedzimwe nyika asi kuti vakuru vanotonga nedemo. Yakatiwo Zimbabwe inofanira kuita sarudzo dzakachena uye kuzvipira kurwisa uori hwainoti ndiwo hwauraya nyika kwete zvirango. EU inoti yakabvisa zvirango pavatungamiri vese veZimbabwe uye zvasara ndezvekutengesera Zimbabwe zvombo sezvo ichiti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasi kuratidza chido chekutevedza utongo hwechekerere. EU yakaisa zvirango izvi muna 2001, America muna 2003. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Hurumende inoti haisi kuzoshaya hope nedanho reEuropean Union rekumbomira kubatsira nemari inosvika mamiriyoni mashanu komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. EU yakazivisa nezvedanho iri nezuro mumashoko kuvatori venhau ichinyunyuta kuti sarudzo dzainge dzisina kuitwa zvakanaka nekudaro kudyidzana neZEC kwainge kusisina kukodzera panguva ino. Tobias Mudzingwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mukuru anoona nezvekufambiswa kwesarudzo kuZEC, vautoile Slaikwana, vati sesangano, havasati vaona tsamba kubva kuEU iri kutaura zvekuti yava kumbomisa rubatsiro rwayo kwavari, asi vari kungozvinzwawo zvichitaurwa pamadande mutande.
And in any case, isu hatisati taudzwa zviri pamutemo naiyo EU kuti haichatipi rubatsiro. Tiri kungozvionawo musocial media, saka sesangano hatitevedzeri zvesocial media. Asi kunyange zvakadaro, ZEC yagara ichiwana mari yayo zhinji kubva kuhurumende sekureva kwemutemo. Saka chero EU ikanzi yabvisa mari yerubatsiro, hazvikanganisi kufambiswa kwezvirongwa kuno kuZEC.
Asi mumashoko kuvatori venhau, EU yakati yainge yasuma ZEC kare nezvedanho rayainge yatora. Mukuru anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaRichard Maomba vati danho rakatorwa neEU rinoratidza kuti ZEC yakaita basa nemazvo zvinova zvanga zvisina kutarisirwa nenyika dziri mugungano iri.
The EU has its autonomy to have the decision that it wishes with its resources.
Zvanguratidzwa neEU ndezvekuti vanogona kuita zvavanoda nemari yavo zvinova zvisina kana dambudziko. Asi zvakakoshawo kuti tione kuti zvinoreva kuti ZEC yakabata sarudzo zvakanaka zvinova zvisina kufadza nyika dzemuEU sezvo vange vane zvavanga vakatarisira zvisina kuzoitika. ZEC yakazviitira basa isina kwayakarerekera kunyange kune vanoipa mari seEU.
Asi mukuru wesangano rinoona nezvesarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Advocacy Trust vaIgnatius Sadziwa vanoti kucheka ukama neZEC kwaitwa neEuropean Union kuchaunza matambudziko akawanda mukuitwa kwesarudzo munyika.
Nhau inosuwisa. Ingatarisa mari iyoyo yanga ichibatsira mabasa akawanda munyaya dzesarudzo. Yanga ichibatsiridza ZEC kuti iite mabasa evoter education, nyaya dzevoter registration nekutotenga material yanga ichishandiswa munyaya dzemaelections. Maelections dzisapfuura taiona European Union iri partner yakanaka yanga ichibatsira ZEC.
Gweta uye vachiongorora zvematongerwo enyika amai Jacqueline Sande vanoti nedanho reEU iri remangwana remaitirwo esarudzo munyika rinogona kunge risina kujeka.
EU yazoyatorawo homwe yayo ikati hatichakupi homwe yedu nokuti zvamaita hazvina kujeka. Zvinoreva izvo kuti ramangwana reZEC rinogona kutadza kuti vite chaizvo chaizvo zvinodiwa nekuti vanenge vasina mari dzakakwana dzekuti vashandise nekuti zvinoratidza kuti vaitombopiwa mari iyi kumashure zvinoreva kuti mari iyi vaitoida uye yaitoshanda.
Asi vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vakazvimirira vaElton Ziki vanoti kumiswa kwerutsigiro kwaitwa neEU kuZEC hakuna zvakunokanganisa zvachose.
European Union yaradza kuti yakarwadziwa zvikurusa pakusvika pakudambura chitsidzo chavakanga vaita neZimbabwe Electoral Commission kuti vachakange vachifambidzana. ZEC haizombofi yakakanganiswa nekunyimwa kana kudzurwa kwaita mari. Iyo Zimbabwe Electoral Commission pamutemo inenge ichifanira kunge ichipuwa mari kubva kuhurumende.
Mugwaro iri EU yakati ZEC yakatadza kuita sarudzo dzakachena, zvinova zvimwezvo zvakaburitswa nemasangano akauya kuzoongorora sarudzo idzi, anosanganisira SADC, African Union, neRedi Carter Center. Kunyange hurumende ichiti hapana chichakanganisika mubasa reZEC nekumiswa kwemari yeEuropean Union iyi, dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zvichaiomera zvakanyanya sezvo yagara ichitatarika kubatsira nemari mapazi ayo nemakomisheni akakosha munyika. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Kanzura weward 2 muguta remasvingo Muzvare Chantel Chiwara pamwe chete nakanzura akapinda nechikamu chemadzimai mudunhu reEpworth Muzvare Anna Sande vaita mukurumbira nekusarudzwa kuita madzimai ekutanga kutora zvigaro zvameya nasachigaro wemakanzuru emakanzuru avo kunyange hazvo vaine makore makumi maviri nemashanu chete ekuberekwa kana kuti 25 years. Vaviri ava vanoti zera harisi kuzovatadzisa kutungamirira makanzuro avo pamwe nekupa vagari ugaro hwakanaka. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Kusarudzwa kwavaviri ava kuti vatungamiriri makanzuro avo kwasimudza mutauro wakasiyana siyana munyika. Vamwe vagari vachiti vachiri vachiche pabasa rekutungamirira makanzuro zvichaita kuti varemerwe nemabasa. Vamwewo ndivo vari kuti vaita vadiki pamusoro pazvo vari vanhukadzi, asi vamwe vachiti zera remunhu nekuva mudzimai hazvina basa. Asi meya Chiwara vachitaura neStudio 7 mushure mekusarudzwa kwavo nemamwe makanzura vati havatsozokanganiswa nezera diki kuita basa ravo uye kuti guta remasvingo risimukire vagari vachiwana ugaro hwakanaka.
Ndichiti pazera ndingava ndiri mwana mudiki, asi handisi kunoshandisa maideas angu nepfungwa dzavo chete muofisi yameya. Ndine vandu kunoshanda navo. Iyo timu yandakapinda nayo going to work together to ensure kuti no zvatikapromisa vanhu munguva dzataikumbira kupoterwa munguva dzesarudzo tagona kusangana nazvo.
Ukuwo Muzvare Sande avo vasarudzwa nhasi kuEpworth vanoti makore haana basa, asi chinodiwa kushanda nevamwe zvakanaka vachiwana pfungwa kubva kuvanhu vakasiyana siyana uye nenyaya yekuti munhu mudzimai kana kuti murume haina basa pakutungamirira maguta.
Matambudziko aya haasangane nemunhu nekuda kwekuti ane 25 years kana kuti mudzimai kana kuti murume. Matambudziko anosanganikwa nevagari wedha uri mukuru kana kuti uri mudiki. Saka ndinovimba kuti yezi background iyoyo akasimba kuti ndishande nesimba pagove neshanduko kubva paleadership yakamhenge iripo kudhara.
Mwagara kana savarangarira mutiva wemasvingo anoti Muzvare Chiwara vanogona kuomerwa nebasa vachidhererwa nekuti mudzimai wechidiki.
Hamei haiswa uyu ndiri kuona kuti panyaya yemakore yakawawa pachava nechallenji hombesa sitere nenyaya yekuti tichaona kuti management yeukanzuru musekretarieti yachona iyo pachayo uye nongo makansela vachange vachimudhera pane mamwe madhisishen anofanirwa kuti ave achii nenyaya yemakore nekuti o zvakare munhu asati ava neexperience.
Asi mumwe mugari wemuwadhi 2 munobva Meya Chiwara amai Beatrice Hamadziripi vanoti maonero avo akasiyana neava Mutiva.
Ya indoona sekuti zera harina basa. Inodiwa ndechekuti unoruzivo here mushande utomuziva ari musana akadzidza. Saka zvezera rake handioni sekuti zvingamutadzisa kuita kukumira pachinzvimbo cheomeya.
Wanaona ni zokufamza kumabasa, musangano remasingu United Residents and Red Payers Alliance kana kutimura, muzare nyara zomtandevati, wanote asira ushanda zokanaka na mea wata, wasingata asi zirarake kana kutimuzi mai.
Tunofara shukuru ni kupinda kwa ita muzare shanda ushuara pasikaro she umea. Tunoti makoro koto shukuru, tunofara kutimuzi mai akwansa ukutora chigaro ichi. Tunofara kutuwechidika akwansa ukutora chigaro ichi. Tunovi imba kutisha kwansa kushandula ushakanaka. Uye njeo tushatele ulisira isu kusema zimai anugara mashini. Panyaya the service delivered.
Sasikara we doroba re Epwez Muzare Sandivati waka kuram doroba ili kusikwapeza zizo sauzi sociology pa University of Zimbabwe saka wano zamatambu zigo emo kunyanya e Zimbabwe kugara ne magetsi ne mvura yekunwa wachitu antara sila kusikazirisa
atina kugara paka gadikana mira zaka gadikana nisha wedu ili mare gareja kana ama teko nikilewa kuti atina magetsi ne mvura kuchera muni godi hatina running water inoba kukansel.
Apa umea chwara, au wanoshanda mbanga le POSB mdoroba le masingo, uye wakaita zito ze banking and investments, nechikolo chenati university, vati, wanitasa wakazi za matambu zi wanosanga na nemazi maine mechidiki, munyaya ze kukwanisa kuwa na mvura, magetsi, ne kukazi wakami kwagwa, kana kutu service delivery, kunyadambu zi gore mvura, neva na wakutura zinota haka.
Kendu kutu sa Chantel, a youthful leader, I'm going to be the voice for the youth, I'm going to be the voice for the women, together with my fellow councillors, kuti ti deliver kwa muri ma residents emashingo, as we have promised to know service delivery, we are going to look into it. We are also going to look into nyaya zema drug abuse ne ma early marriages. To protect our vichitiku tupawe wane mangwa na rakajeka.
Mea chwara, na sasa gara sanda waita mkurumbire woku wa mazimaye kutanga kupinda pasukara izmu madoroba au kufa gorera 1980 nyika ya wana kuzitonga uye maine makore echidiki juzaita kutiba tendelele pa masai sai. Naga mira studio 7 mumasingo. Ndini Godfrey Mtimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza. Zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona. Tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame vanoti vachapinda musarudzo kechina vachiti zvinofungwa nehurumende dzekumawirira hazvinei navo. America nedzimwe nyika dziri kushora zvikuru danho ravo rekubvisa nguva yainge yakatarwa kuti muna tungamire nyika, asi vaKagame vanoti vari kuenderera mberi. Vakatanga kutungamira nyika muna 2000 uye vainzi vakakunda musarudzo nemavhoti anodarika zvigamu makumi mapfumbamwe nemasere kubva muzana kana kuti 98%. Mutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin vanoti vachaenda kuChina muna gumiguru mushure mekudaidzwa nenyika iyi kumusangano weBelt and Road Summit. Vachitaura negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika reChina vaWang Yi muMoscow nhasi, vaPutin vati China neRussia dziri kuda kuita mushandira pamwe wekuzadzikisa mazano adzo panyaya dzekudyidzana nebudiriro. Kubva zvavatanga kurwisa Ukraine, vaPutin vave kunyanya kuzemberana zvakasimba neChina. VaWang vakaitawo musangano nevamwe vakuru muhurumende yeAmerica vasati vaenda kuChina. M Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Svondo rino tine hurukuro navamasha ogore avo vari kuBritain vanova sachigaro vesangano reTeam Zimbabwe UK iro rine basa rekutsvaga vatambi venhabvu vari kunze kwenyika asi vari zvarwa zveZimbabwe kuti vange vachitambira zvikwata zvenyika zvemaYoung Warriors nemaWarriors. Sangano reTeam Zimbabwe UK rakaparurwa muna 2012. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navagore naJonga Kandemiri weStudio 7.
Basa rangu ndere kubatanidza vanhu nemutambo wenhabvu pakutanga kuunganidza vanhu zvizvarwa zvekuZimbabwe kuti zviziyane zviwane kuita magariro akanaka. Tinoshandisa nhabvu kuti vanhu vauye pamwe chete. Ende uyezve takazotangawo basa rekutsvaga avo vane mukurumbira kutamba nhabvu munyika ino eUK nedzimwe nyika dzakatekesha dzeEurope kuti tikwanise kuti tiende nawo kumba kuti vanomiririrawo nyika yedu yeZimbabwe vaakutamba nhabvu yepamusorosoro.
Saka kusvika pari zvino makwanisa kunge muchiunganidza vatambi vangani vazvipira kuti vanokwanisa kunotamba vachimirira nyika?
Vatambi vakutambira nyika pari zvino vanosvika gumi nekutoraudza, asi pamapepa edu tine vatambi vanosvika ndingangoti mazana mairi anogona kupfuura vari kunzvimbo dzakasiyana siyana kwavanotambira matimu akasiyana siyana. Saka tinenge tichiti vanenge vavandudzika zvekuti vanokwanisa kupinda muPremier League nemunana Championship ndo vatinezenge taakutarisira kuti vasvika pachinhano chekuti vanganomirira nyika yavo nekugona kwavanenge vachiita. Asi izvi ndinotaura ndakati isu chete basa redu nderekuvhima nekutsvaga vatamba anozoti anovada ndiye coach anenge achikocha team ndiye anozotaura kuti andoda nhingi nanhingi.
Chii chikuru chamunotarisa vagore mukutsvaga kwamune muchiita tarenda kana kutsvaga kwamuri kuita vana vanogona kuzotambira nyika uku?
Tinotarisa zvakawanda, asi chatinonotarisira zvakanaka chido chemunhu kuti amiririre nyika yake. Then tochitarisirawo kuti iye matambiro ake anotambo here zvine mutakunanzva wekuti kana azomiririrawo nyika vanhu vanoona kuti aiwa uyu mutambi mukuru ane mukurumbira.
Kune vamwe vana vaberekerwa kunze kwenyika, vanhu here vamuri kuwanawo vanozoitawo chido chekuti anga achimirira Zimbabwe asina kumbobvira aenda kuZimbabwe?
Tinosangana navo zvikuru, ende dambudziko hombe ratinosangana naro ndere kuti vana chaivo mune nguva zhinji vanenge vaine chido, asi vatinoona dzimwe nguva vanogona kunge vachipa utachiona hwekusada nyika vabereki ndivo vazhinji vatinosangana navo kuti ndivo vanenge vachikuchidzira kuti munhu asade nyika yake. Asi ndinodarira kuti nekufamba kwaakuita nguva nekuwanda kwavari kuita nekuziyawo vanhu kwavaakuita kuti nyika dzino dzatinogara hakusi kwatakaberekerwa, ende uyezve kuno kune mimwe murau undo maonera anoitwa ekuti chinhano chako chaunotarisirwa nacho hautarisirwe nechinhano chevamusorosoro kana uchida kumirira nyika dzekunoko. Vanotokutarisirawo as a second class citizen, hamubatwe zvakanaka, asi kumusha ndokwamunobatwa zvakanaka musina rusaro.
Imi muri nhengo yebato rinotonga rezanupf kuuk ikoko, hapanawo here vamwe vanogonawo kuti chirongwa chamaakuita vobva vachiisawo kune zvematongerwo enyika?
Hapashayikwe mhesva mukono, hapashayikwe vanoda kukonzera mhirizhonga mubasa rakunoita, asi ndinoda kutenda Mwari nechipo chaakandipa kuti chipo changu inini chandakapiwa ndechekuyananisa vanhu, chekuunganidza vanhu, chokupa rudo kune vanhu. Saka ndinoona kuti nokudzidzisana zvakadaro nekugonawo kugara nekutaura nevanhu basa rangu rakandirerukira matambudziko iwaya mashoma andidi kunyepa. Vazhinji tinowirirana nekufamba zvakanaka. Vana vese veZimbabwe ndinoda kuvatenda vabatsira chirongwa ichi kuti chivandudzike, chirongwa ichi chisumudzike zvachaita kuti imimi wewe nefenyu muchiziyewo mude kutaura nesu.
Avo vanga vari sachigaro vesangano reTeam Zimbabwe UK vamasha ogore vachitaura vari parunare vari kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Munhau dzedu dzemitambo, ZIFA yanyorera Highlanders Tampa ichikumbira kuti murayiridzi wechikwata ichi Brito Boutma Jose Oliveira amborayiridze chikwata chemaWarriors. Chikwata cheHighlanders chinonzi chapindura chichiti hapana chakaipa, zvichireva kuti Brito anenge ava kumborayiridza chikwata chemaWarriors kumakwikwi eChan. Muchirongwa chedu cheLive Talk na Diaspora Forum na 8 PM nasi. Tiri kutaura nezve magwaro eZimbabwe Exemption Permit kuSouth Africa. Uye zviri kubudawo kumusangano we United Nations General Assembly kuNew York. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro nhau zvakare. Vatungamiri veNamibia neSouth Africa vokurudzira America kuti ibvise zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe. Asi vanopikisa vanoti vanofanira kuudza Zimbabwe chokwadi kuti kutonga nedemo hakuna pundutso. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele naPJ naTaboka Ncube.
Soko isika tisenda bako VOA Ndebele.